manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 28/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, CCC, vaNelson Chamisa, vanonzi varambidzwa nevatsigiri veZANU-PF kusvika parufu rwemushakabvu Mambo Mabikwa vekuLupane. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti riri kufara nekupiwa mubayiro semucherechedzo webasa ravo mukurwira kodzero dzevadzidzisi munyika. Kambani yehurumende yeZUPCO yaburitsa gwaro rechiziviso kuti vachakwidza mari dzekufambisa kubva musi wa 1/10. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa CCC, Citizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanonzi varambidzwa nevatsigiri veZANU-PF kusvika parufu rwemushakabvu Mambo Mabikwa vekuLupane, vakashaya nemusi wesvondo vhiki rapera mutsaona yemumugwagwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vanga variko kurufu urwu uye vabvisawo chema inoita zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica, $5,000. Vachamisa vanyorawo padande mutandiravo reTwitter kuti ivo vanga vauya kuzochema Mambo Mabikwa nevamwe vachiti Zimbabwe yarasikirwa senyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeparamende yakazvimirira vachimirira dunhu reNorton Vatemba muLiswa kuti tinzwewo maonero avo.
Aiwa, chekutanga tiri vanhu, chero vakuru vanoti nyika inovakwa nevene vayo, saka parufu venyewe nyika vesanenge varipo vachichechemawo mambo. Mambo ndewe munhu wese, ndozvofanira kuzikanwa. Mambo ndewe munhu wese. Zvakare zvinoratidza tiri vanhu, chero mapato ndipo panofanga vachiratidza kuti mapato enyika, mapato evanhu panobva kuvanhu. Asi izvi kana zvanga zvaitika, ndoona kuti kuna vamwe vanhu vanenge vachida kufadza vakuru asi vachinyangadza zita revakuru ipapo futi. Chinowanzoitika kuti vachiwenga ndo mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Saka vanogamuchira munhu wese. Vachamisa kuronzikana kuti ndiye mukuru weCCC. Chevamunzi ravanga varipo, chero ani hapana aifanonga chiranzoiri pandorekognizana, nekuti muparamendi wani tese tirimo, hapana umwe anoshoropodza umwe. Hatinokudzana nezvigaro zvatinazvo sevanhu. Ndipo panotangira kuumba nyika ipapo. Kana tanga takatadzirana, ndipo patino onesana kuti aiwa ka inyika ndeye munhu wese ende hazvingatenderwe nekuti tinenge tatadzira mambo. Mambo havangashungurudzwi vovashayirwa, tida kuigwa nemunhu wese. Ndati mambo ndewe munhu wese, nyika ndeye munhu wese, kuchema ndekwemunhu wese.
Tapabata apo. Zvinosimboitikawo here mumakore apfuura zvokuti pandufu dzevanozikanwa kudai poita kusataudzana zvakanaka kudaro?
Inini zvatondishamisawo nekuti tofange takura seZimbabwe, tofange tiri politically mature. Hatingaise politics murufu futi kudhenza murufu. Asi ndinondirwadzaona kune mamwe futi vakawanda vanosangana neZANU-PF, chero vamwe vakarwira nyika inoyi vanotadza kupiwa recognition yavo kuti national hero kana provincial hero. Chero uyu Sara Mahoka MP aishandira ZANU-PF, asakabva kuZANU-PF, asi haana pihwawo chinzvimbo chake saka tofanira kuzviregedza izvi kuti tipe vanhu chimiro chavanenge vanacho chavanenge vakashandira nyika ndizvo zvinoita kuti tionekwe sevanhu tikudzwe sevanhu tiri tega
ndingangopedzisirawo nekutsvaga kuti zvinenge zvichida kunzi zvigadziriswe sei mune ramangwana kuti nyika ibatane panguva dzakadai
vanhu havazvide izvi havadi mapoliticians isu totungana togara tiro vana vanhu vanotsamwa vakapinda muballot box vanozovhota vakatsamwa ende vavhota vakatsamwa ndipo panounzira panouya machenji dzakawanda musangano unotongaidza nepesa paanozvipikisa purezidendi munangagwa ndo purezidenda paanozvipikisa vachiona ndee vice president paanozvipikisa ndo vari kutonga nyika ndivakuru vemusangano chamuisawo ndee triple c yapaanozvipikisa kana aenda kurufa ana kuya kuzorakidza kuti ndeni kuno nyika ari kuzviganisira wani
avo vanga vari nhengo yeparamende yakazvimiririra vachimirira dunhu renorton vatemba muliswa vachitaura parunhare vari kunorton nestudio 7 sangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe ATUS rinoti riri kufara nekupiwa mubayiro semucherechedzo webasa ravo mukurwira kodzero dzevadzidzisi munyika ATUS yakaziviswa nezvemubayiro uyu musi wechina nesangano refrontline defenders rinomiririra kodzero dzevanhu pasi rese riri kuireland tabata mukuru wesangano reATUS vaobert masaraure kuti tinzwe zvizhinji
sangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rakapiwa mubayiro nefrontline defenders mubayiro uyu wekutarisa basa ravakaita gore rapfuura maerenje nekurwira kodzero dzevanhu muzimbabwe unorangarira kuti amalgamated rural teachers union of zimbabwe inorwira kodzero dzekuwanikwa kudzidza kwevana veshe vaine mukana wakaenzerana kuenderanawo nekodzero dzevarayiridzi nevashandi vese uyezve kurwisana neudzvanyiriri hwemhando yose hungakodzeretadzise vana vezimbabwe nevana vepasi rino kuti vagare upenyu vakasununguka saka ndo recognition yatakawana kubva kufrontline defenders zvivatenda inove recognition yakatangwa muna 2005 kusvikira gore rino rakasvika ichiri kungoenderera mberi kunzvimbo yedublin kuireland kunoveikwa kuheadquarters kweboka iyi
zvinotaridzawo kuti kudii pamusoro pebasa ramunoita munyika kuwana mubayiro wemhando
zvinoratidza kuti basa riri kuitwa neboka reamalgamated rural teachers union of zimbabwe riri kuonekwawo nevamwe chitenda umari hwemamembers eATUS vanoramba vachirwira vakasungu vakatarisa pachinangwa chimwe chete chekuti dzidzo iwanikwe nemunhu wese kodzero dziwanikwe nemunhu wese kunyange zvazvo vachisangana nematambudziko akawanda anosanganisira kusungwa kuabhudhakwa kutotywa nezvimwe zvakadaro zvinoitwa nehurumende yedu inenge ichida kunyima vanhu kodzero dzavo saka zvinotipawo simba rekuti tirambe tichirwa zvichitipawo simba rekuti tiwedzere kubatana nevamwe vana vezimbabwe nekuti hondo iyi haidwiwe nemunhu umwe chete hondo yemwana wega wega wemuzimbabwe kuti tirwire pamwe chete nyika yedu isununguke mune munhu wese awanewo zvaanoshuvira nemwoyo wake pasina kumbunyikidzwa kunowanikwa munyika
totarisawo ramangwana reATUS nevadzidzi rakamira sei makatarisa mamiriro akaita zvinhu
ATUS icharamba ichikura icharamba riri boka richaramba richimirira varayiridzi vedu vese munyika tiri kuona riri boka richazvimarara kura hombesa munyika hatini musi mumapikwi nevamwe vanhu asi tiri kuona nemamejoini vari kuita mamembers maticha aakuona kuti ndoboka rinonyanyomirira zvido zvavo zvakanyanya tinoonawo ATUS icharamba ichienderera mberi kubatana nevamwe ichisimbisa platform yefederation of zimbabwe educators union kuti tirwe tichiita muonera pamwe nevamwe tinoona ATUS ichastrengthena ukama hwayo nezimbabwe national students union kuti tibatane nemastudents pakurwa hondo dzedu ATUS icharamba ichibatana nevazvarwa zvese zvemuzimbabwe nemaparents kuti tiite kuti dzidzo iwanikwe munyika ATUS icharamba ichirwisa kuti mitemo yenyika inoenderana nelabor ialainiwe kuconstitution yedu ialainiwewo kumainternational conventions eino ATUS icharamba ichienderera mberi kurwira kodzero dzevanhu kunyange pasarudzo chaipo 2023 kuti vanhu vese vaone kodzero yekuvhota murunyararo nemurusununguko uyezve kuti kodzero vhosi yese anga aitiwe mujekerero
mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vange vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yehurumende yeZupco yaburitsa gwaro rechiziviso kuti vachakwidza mari dzekufambisa kubva pamadhora zana kuenda pamadhora zana nemakumi masere pamitunhu inosvika kumakiromita makumi matatu uye kubva pazana nemakumi maviri kuenda pamazana maviri nemakumi maviri pamitunhu inobva ipapo kusvika pamakiromita makumi matatu. Mari idzi dzinotanga kushanda musi wa 1 chikumi zvichienda mberi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano guru rinotaurwa nezvepfuti muAmerica rakavhura musangano wegore rino nezuro kuTexas pedyo nekwakapfurwa vana vechikoro gumi nevapfumbamwe uye vanhu vakuru vaviri nemukomana wechidiki mumazuva apfuura. Senator veTexas vaTed Cruz vanoti vebato rezvematongerwo enyika vemaDemocrats vari kuda kushandisa chiitiko ichi kutsvaka mavhoti musarudzo dziri kuuya. Kwakaitika mhirizhonga kuEthiopia kumatunhu ekumabude zuva vakasiya vanonamata chitendero chechiMoslem vanosvika makumi matatu uye vamwe zana vakuvara. Mirishonga iinonzi yave kukonzera kurwisana pakati pemakristo nemamoslem munyika iyi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chakanangana nemadzimai chamunogaropiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 asi nasi tichakupai nyaya yekurodzwa kwevanasikana vasati vabvezera dziri ku kuramba dzichikwira uye kuendera mberi munyika. Vamwe vavo vave kuyeuka bako apo vatonaiwa. Vakawanda vavo vanowanikwa vachiri pwere vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira eutano, kushaya chouviri pamwe chete nokusagara zvakanaka munharaunda dzavo. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Nyange hazvo vamwe vevanasikana ava vachirodzwa nevabereki vavo vachiri vadiki. Vamwe vavo vanoita zvekutizira voga izvo zvinozovapinza muna taisireva. Mumwe vamwe vakaroorwa vari pwere ndimuna Shinyangani wekuhauna Honde Valley.
Ndakaroorwa ndine 14 years 2017. Ndakasangana nemachallenges akawanda pandakaroorwa ipapa. Roorwa kudaro mukurume wangu aindishungurudza hembe dzandakabva nadzo kumba. Dzakasvika pakuita doko ndisingatengerwi kana matendedzi. Ndakararama upfenyu hunorwadza. Ndikadzokera kumba ndikazoenda pashiota ndikaenda kunokanzerwa nametroni wangu avo. Vakandipa maguidelines akandibatsira muupfenyu kuti kuenda kuchikoro chinhu chakanaka kuti munhu ukwanise kuzozviriritira. Uri kuzviriritira pachezvako nevana nemwana vako. Saka zvinhu zvakandipa ushungu ndikateerera maguidelines wayo ndikadzokera kuchikoro form 2 ndikasangana futi nemachallenges futi kuchikoro ndikasekwa ndikambodombodzokera mashure.
Munashi anoti haana kuda kuzocheuka asi akaramba akanangana nedzidzo akazovazve chipangamazano pachikoro pake achipawo dzidziso kune vamwe vanasikana kuti kuroorwa usati wabva zera hakuna kunaka.
Kusekwa kunopfuura iwewe ita zvinhu zvauri kufanira kunge uchidi uchiita. Ndikadzokera kuchikoro ndikanga ndakutokwanisikawo kutosheyawo nevamwe vangu ndichitovataurirawo kuti vasikana kuroorwa is not an achievement in life. Kutanga wadzidza wozviriritira woshanda wochengeta vabereki vako then wozochiroorwa after that. Saka machallenges wayayo ndakasangana nawo muupfenyu batsira zvikuru nekuti pari zvine zvindakatonyoro ndikapasa ndikabuda nefaishi. Saka ndiri kunzwa kufara kuti upfenyu hwangu hwaanani pari zvine.
mumwe mwanasikana akasangana nedambudziko rekuwanikwa achiri nemukaka pamuno ndielana Nyamangowa wekunharaunda yekwaZindi mudunhu remutambo. Dambudziko rake anoti rakatanga pakaparadzana vabereki vake achizonogara naamai vake apo akabva adanana nemukomana waakazotizira. Elana anoti mukomana wake akabva amutiza achiti ari kunotsvaga basa ndokusiiwa ari pachena.
Wakandibatsira ndakabva ndangogara pashoti ipapo kusvika nhumbi yangu yasvika.
Izvozvi
mwana ane 4 months chete. Saka pashoti ndakandibatsira obva ndichengeta ipapo ndakazongobva ipapo ndakutenda kuhospital nosununguka. Ndasvika ndobva ndasununguka mwana ndobva ndobvandanzi pashoti obva kuti izvozvi zvichienda kumba ndasvika ndobva ndagara kumba namama. Chakagara mama pongo kuda kuenda bvaudza sekuru kuti ainini ndakuenda but mwana ndoita sei. Sekuru bvongo kuti alright mwana chimusiyai anoendepi kwoza madzake chedzo dzakadii dzakamuramba. Ndobva ndangosara ndiri kuna mama izvezvi ndogara nasiso mama wangu ndandogara nao. Saka mwana izvezvi zvibaba vacho kumudza kuti uyo uone mwana wako kana kuti chii akandudza kuti mwana hasi wangu kamudza kuti alright ngatiite zvema DNA akati ini na zvema DNA ndezvimwe zvezvi handina mari yacho bandichazouya kana ndane mari yacho.
Nekuwanda kuri kuita nyaya dzekuroorwa kwevanasikana vachiri vadiki vamwe vanonyanya kupa mhosva kune vemamwe machechi echipostori vachiti tsika iyi ndokwayakanyanya. Asi mashoko aya anorambwa namadzimai asinoti njerere vechechi yeJohani Masowe wechishanu.
Ne wana maunderage wakazara newana vatori pano they are not apostolics where they are not mentioned. Instead yekuti mutidzidzise ofichi ndozvetiri kuita tofamba neGBV like every time as apostles tichikwana mucommunity but now kana mukamba muchiramba muchingoti tokonya tokonya next time you won't see us.
Amai Bhetu Tsunga vesangano rinoshanda nevanasikana reItemba for Girls Trust vanoti nguva zhinji vasikana vanowanikwa vasati vakura vanoshaya panguva yekusununguka nekusava nemikana yekubudirira zvizere mune remangwana. Nyanzvi munyaya dzezveutano vaWalter Zvishamiso Matimba vanoti vechidiki vanoita pamuviri vawanikwa vanosangana nematambudziko pautano mamwe anozovanesa zveupenyu hwose vamwe vachishaya pakusununguka. Nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti munhu anoita zvebonde nemwanasikana asati ava nemakore gumi nemasere anosungwa nemhosva otongerwa kugara mujeri. Ndakamirira Studio 7 kwamutasa ndini Loida Moyo.
Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives chamunopiwa naJonga Kandemiri. Tinzwei hurukuro yanhasi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekuwana hurukuro namukoma Sibeth Musengezi vanove nhengo yeZanu PF vakasungwa vachipomerwa mhosva yekushandisa kero isiri yavo kuti vange vachinyoresa kuve nhengo yebato iri. VaMusengezi vanozivikanwa zvakare nenyaya yekuendesa mutungamiri webato reZanu PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kumatare edzimhosva vachiti vakapinda panyanga nechikiribidi. Tati vaMusengezi vatitsanangurire kuti pavanga vari mumaoko emapurisa vakabatwa sei.
Kumapurisa interrogation yacho haisi yekuti inenge yaienderana nenyaya yandaipomerwa kunzi ndakange ndaita. Yaitova harassment chaiyo. Wozoti kuenda kujeri kwacho maconditions anga asina kumira zvakanaka. Ndosaka ndakatozobuda ndisiri kunzwa zvakanaka because maconditions haakodzeri. Kunga achiitwa nenyika yatiri kuti tane makore akawanda kudaro tane kuzvitonga kuzere. Handizvo. Taitarisira kuzviona zvichiitwa naana Smith, kwete kuti mumwe munhu mutema achizviitira mumwe mwana wechitema, hazvina kukodzera.
Zvii zvavaida kunzwawo kubva kwamuri zvamunofunga kuti zvanga zvisingafanira kunge mapurisa vachibvunza kwamuri kanaye vakakusungai vachibvunza kwamuri?
Nyaya hombe yavakange vachida ndeyekuziva pandinogara, pandiri kugara izvezvi, kuti vakwanise kumonita mamovements angu nekuwana mapersonal details angu kubva kumafoni number, mabhenki account number nezvimwe zvakadaro. Zvimwe zvaibvunzwa zvacho zvakange zvisitori necessary zvokusvika pakuda kundibvunza kuti girlfriend yako inogara kupi, kuda kundibvunza kuti unomwa doro ripi, unonwira papi, zvichinei nekupara mhosva yavakanga vachindinenedzera kuti ndakange ndapara. Ndosaka ndange ndichiti imwe yacho yanga yatova harassment because mumwe mubvunzo yacho ndekundimanikidza kupindura ndezvekuda kunyatsoziva madetails eupenyu hwangu chaivo kuti vanyatsoona kuti nhasi kana ndisiri apa ndinenge ndiri pakati kana pafree time ndee ndichiitei nezvimwe zvakadaro.
Totarisa mabuda, muri kuwana rusununguko rwakadii? Nokuti tinonzwa vamwe vachiti ndinofunga ndiri kuteerwa nevanhu kana kuti pane vanhu vari kuuya vachipaka motokari pamba pangu.
Yeah, of course, dzimwe nguva unotoona kumashure uchingoteerwa nemotokari yaunenge usinganzwisise, unozongotena-tena uchiona kuti iri kuramba ichikuteera here, but unozongoona waya disappear. Asi kumba vari kungoenda, unoona vanhu vari suspicious vachingobvunza-bvunza mubvunzo nhando. Vanogona kungopaka kana pakona, vamwe vanenge vakamira vachingotora mafotos. Saka zvinhu izvozvo zvakange zvisingaitike ndisati ndasungwa, but ndaakutanga kuzviona izvezvi. Ndopandakaona kuti vakange vatori nechinangwa chekuti vakawana adresi yangu nemapersonal details, vanenge vaakuita that kind of harassment. Sematauriro andaita paya kuti mumwe mubvunzo yavakanga vachindibvunza yakanga iri mubvunzo nhando, gweta rakatozosvika pakuvabvunza kuti zvamuri kuda kuziva zvese izvi zvegirlfriend, zvekuziva kuti anomwa doro ripi, asi muda kumutengera hwawa here?
Muri kunzwa sei nezvese zvamakaitwa izvozvi uye zvinokusiyai papi?
Kusungwa handisiri newekutanga kusungirwa zvematongerwo enyika, mukoma Jonga. Vakawanda vakasungwa kumashure kwangu ende vakawanda vachasungwa kumberi kwangu. Hazvindidzosere kumashure, ini pandakatsika ndopandicharamba ndakatsika. Ndokuti vamunangagwa mapindiro avakaita pachigaro havana kupinda zviri pamutemo. Vakatyora bumbiro redu repati ende vakaita zvokuimpozwa nemabhururu avo kuti vanga vari president wepati kuti vazokwanisa kuita president wenyika. And stance yangu yekuti vari kutungamira nyika vacho including iyo vamunangagwa vacho havasi kuziva zvavari kuita. Ikonomi iri kudonha, vanhu havana mabasa, mapraizi ari kukwira, inflation iri kungokwira, zvinhu zvingori manyama amire nerongo, havasi kuziva zvavari kuita. Saka stance yangu ipapo haichinje, kana vakasunga kana vakadii, asi ndopandicharamba ndakatsika ipapo kusvika vagadzirisa zvinhu.
Tinozwa kuti mapurisa akatora chitupa chenyu, mati makwanisa here kunge muchichwana uye kana musati zvikonzero zvipi zvavari kukupai?
Chitupa changu chakatorwa pavainyora madetails angu vandisunga. Pandakachibvunza vakati havasi kuziva kuti munhu anga achinyora achisa kupi, kusvika ndibude tikambonochitsvaga kwamaholding cells chikasvika pakushayika. Kuenda kwandakatozoita kurimand prison ndakanga ndisitorina chitupa, ivo vari kuzviziva kuti ndakanga ndisina chitupa nekuti takachitsvaga chinzi chiri kushayika. But chitupa chinozoshayika sei kumupolice station mekuti ndakatambidza munhu aichinyora asi pakubuda ndakanga ndisina?
Munofunga here kuti kusungwa kwenyu kune zvekuita nenyaya yamakakwidza kudare?
Kutosungwa kwangu kuri kutobva panyaya iyo yekuti ndakaendesa iyo vamunangagwa vacho kudare redzimhosva rehigh court, ndichitaura kuti mapindiro avakaita pachigaro vakapinda nechikuruku.
Tinotenda mukoma Sibet anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga Kandemiri atipa chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya, tichakupai zvakare chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheChicken In chapa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura yePSL kana Dimbare ikakunda mangwana. Regai tinzwe kuna Michael Kariati kuti izvi zvauya sei.
Chikwata ichi chatambisa mukana wekuwedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro petafura yePSL mushure mekuita mangange 1-1 neYada muBaba Field Stadium nhasi masikati. Izvi zvave kureva kuti Chicken In yave kutungamira Dynamos mapoints maviri chete panguva iyo Dynamos eri kutamba mutambo wayo neHerentals mangwana. Dynamos ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petafura nepoint imwe chete. MaGamecocks ave nemapoints makumi matatu nemaviri. Dynamos itevera ine mapoints makumi matatu. Asi Dynamos ine mutambo wayakamirira mutongo nePSL, mutambo neHighlanders uyo wakamiswa nemhirizhonga. Dynamos yakakundwa 1-0. Muteveri wemurairidzi weDynamos Gift Mzadzi anoti vari kuenda pamusoro petafura mangwana varova Herentals.
Saka Herentals ichauya toiziva, asi panozongopera zuva munongotidziwo semadhimbare zvinozoitika. Tinofanira kuzongoragidza kuti tima big boys, nyangwe zvavaoma sei asi tinokunda chete.
Asi utungamiri weChicken Inn neDynamos wadimburwawo zvekare neFC Platinum, iyo yazvambura triangle 4-0 Mandava Stadium. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yave pachinhano chechitatu nemapoints makumi maviri nemasere. Musi mumwe chetewo ngezi Platinum Stars yaita mangange 0-0 neManika Diamonds muBaobab Stadium. Muteveri weShabani Mine vaSpencer Chitengu vanoti vari kuona kunge FC Platinum kana ngezi Platinum Stars iyo ine murairidzi mutsva ichatora mukombe, kunyange hazvo Chicken Inn neDynamos dziri kutungamira pari zvino.
FC Platinum se timu ine mukombe izvozvi, we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona, ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Asi mitambo yanhasi yatanga nguva dzekudya kwemasikati, apo Highlanders yaita mangange 0-0 neZPC Kariba muNyambunga Stadium. Mhuri yenhabvu iri kuchema pamwe chete neHighlanders mushure mekunge Machoko afamba ekuti aimbove murairidzi wavo Mandla Mpofu akashaikirwa nemwanasikana wake neZuro. Mune mimwe mitambo yanhasi, Harare City yaita mangange 0-0 neBulawayo City Black Rhinos ikarova Hwahwa 1-0. Kunyange hazvo varohwa uyezve vari pachinhano chepasi pasi, murairidzi weHwahwa Luke Petros anofunga kuti vanopunyuka kubuda muPSL mwaka uno.
The team is not going to disappoint. Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mabodzo zvibodzwa uye tichiwana mapwenzi kuti tisimudzirike patiri palogo.
Pakasaita zvimhinga mipinyi, makundano ePSL ari kutarisirwa kusvika kumagumo kana kupera mumwedzi waMbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvekare. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanonzi varambidzwa nevatsigiri veZANU-PF kusvika parufu rwemushakabvu Mambo Mabhikwa vekuLupane. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti riri kufara nekupiwa mubayiro semucherechedzo webasa ravo mukurwira kodzero dzevadzidzisi munyika. Kambani yehurumende yeZupco yaburitsa gwaro rechiziviso kuti vachakwidza mari dzekufambisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.